Mapato aya atumira nhumwe dzavo kuti vanogara pasi vataurirane. Ndezvikumbiro zviri kuiswa nevanhu vemuAfrica nevamwe pasi rese. Chekutanga kuti vanorwisana ava vavhure mikana yekuti vanhu vanga vakadzvinyirirwa kana vanga vakamanikidzwa nehondo, vanosanganisira madzimai nevana nevamwe vakaremara, vakwanise kupuwa mukana wekuti vabude mavanga vakavharidzirwa, vabude vachikwanisa kuenda apo vanokwanisa kuwana rubatsiro. Vamwene vanenge vachida kuenda kuzvipatara, mungafunga kana ari madzimai anga akazvitakura asi vakazviiga mudzimba kuzvichengetedza kuti vasabhombwe kana kupfurwa nemabara epanze kuti ivowo madzimai vakwanise kuenda kuzvipatara. Zvichitarisa zvakare kuti vamweni vane nge vachida kutobuda munyika yeSudan kuti vatobuda kuenda kuaither South Sudan kana kunana Central African Republic kana kune dzimwe nyika dzehupoteri, vakwanise kubuda vachiita saizvozvo.
Mungati pane zviri kuitwa here nemapato makuru emibatanidzwa emuAfrica nepasi rose kuti nyaya iyi yekuti mapato maviri aya vataurirane vambomisa kurwa?
Tiri kunzwa zvekare kuti vamwe vari kukumbira weAfrican Union vari kutotaura nevanorwisana wekuSudan kuti vaite inonzi pachirungu permanent ceasefire. Permanent ceasefire kutotaura iko kuti hondo ibva yapera, and tinoona iri kurudziro yakanaka sokuti kana hondo ikapera vaite nhaurirano sevanhu vekuSudan, vaita nhaurirano yavo iyoyo. Isu tinokurudzira kuti nyika yeSudan idzokere pakanaka, vanofanira kuita nhaurirano. Vaita nhaurirano vogadzirisa bumbiro ravo remutemo, vagadzirisa bumbiro ravo remutemo vozodaidza vanoona nezvematongerwo enyika nekuyananisana kubvisa mhirizhonga mudzinyika dzakasiyana-siyana weUnited Nations pamwe chete nesangano redu rinoona nekubudirira kwemuAfrica reAfrican Union kuti vaite sarudzo dzisina tsvete. Vozobvapo vachishandisa bumbiro ravo remutemo rekuSudan kuti anenge akunda musarudzo idzodzo otonga nyika yeSudan achienda kumberi. Kana papera makore mana kana mashanu sekuwirirana kwavo, vodzokera zvakare kuvana vemuSudan kuti vataure kuti vanoda kutongwa nani uye bumbiro richivaudza kuti vachatongwa sei. Ndiko kuti nhunha dziri muSudan dzipere zvachose, nekuti kana kusakadaro iyi hondo yaitika pari zvino inenge ichitevera imwe hondo yakaitika muna 2019 pakabviswa vaimbova mutungamiriri weSudan vaOmar al-Bashir. Inokwanisa kudzoka zvekare, nekuti nyika ikaita utongi hwemagidi anenge angofunga kutsutsumwa haafungi kuti tinokwanisa kutaurirana kuti nyika itongeke zvakanaka. Vanenge vakuita iya inonzi pachishona kutonga musha netsvimbo, endi musha wacho wagara usingatongeki netsvimbo. Zvinoda kuti vanhu vagare pasi vachitaurirana.